vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato raumbrella for democratic change kana kuti UDC vamweti muasa vati vatora danho rekunoratidzira pamuzinda wezimbabwe muhabhuroni vachiita vanzi kufara nekwavanoti kushanda kwekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeindependent electoral commission kana kuti IEC nezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC mukuda kubira sarudzo.
We will, in addition to protecting the vote with our lives, march to the Zimbabwean embassy.
Pamusoro pekuchengetedza sarudzo neupenyu hwedu tichanoratidzira kumuzinda wezimbabwe senzira yekubvisa nyunyuto yedu mutungamiri webotswana vamasisi neshamwari dzavo muzimbabwe nekune dzimwe nyika vakafanira kuziva kuti hapana akava pamvumo yekuba sarudzo.
Vanopikisa vanoti havasi kufara kuti mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers akaita mashoma nemusomugovera svondo rapera paivhota vamwe vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa vanovhotesa nevamwe vasingakwanisi kuvhota musi wesarudzo. Izvi vanoti ndizvo chaizvo zvakaitika muzimbabwe musi wekuvhota gore rapera. Vachitsinira mashoko ava muhwasa mutungamiri werimwe remapato anopikisa rebotswana congress party kana kuti BCP vadumelani salishando vaudza Studio 7 kuti kusatora matanho akafanana nekuratidzira kungapa IEC simba rekubirira sarudzo ichibatsirwa neZEC.
Tiri
kutarisa nzira dzose dzatingatori kuitira kuti sarudzo ive yakachena kusanganisira kuisa IEC kumatare ezimhosva.
Mukutanga kwegore rino sangano reIEC mubotswana rakaenda kunodzidza mafambisirwo anoitwa sarudzo nesangano reZEC. Kunyange hazvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuafrica resouthern african development community kana kuti SADC ranga rati sarudzo dzakaitwa muzimbabwe muna nyamabvuvhu wegore rakapera dzanga dzisina kuchena. Vaibwa mutungamiri wenyika yebotswana vaseretsa kama Ian Khama vave mukuru webato rinopikisa rebotswana patriotic fund kana kuti BPF vakatiwo kune zvezvarwa zvezimbabwe zvinotsigira ZANUPF zvakanyoreswa zvisiri pamutemo kuti zvikwanise kuvhota muBotswana.
MaZimbabwe vanofanira kutopa kuMozambique.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakakwanisa kuvhota musarudzo yakaitwa kuMozambique munguva pfupi yapfuura kunyanya vatsigiri veZANUPF bato ravamunangagwa.
Vachirambawo mashoko ekuti kune kubiridzirwa kwesarudzo kwarongwa vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reIndependent Electoral Commission kana kuti IEC muBotswana vausvipile maroba vati zviri kutaurwa nevemapato anopikisa munyika iyi hazvina maturo.
Mashoko ekuti IEC iri kuita misangano muchihwande nevakuru veZEC haana maturo.
Studio 7 anakunzvadi weZEC sezvo mutevedzeri wasadzigari wesangano iri varodin kiwa vanga vasingadaire nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yavatumirwa pawhatsapp kusvika taenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vakamboudza vatori venhau kuti Botswana yaida kudzidza nezvebambatirwa esarudzo uye kushandiswa kweredhiyo nemamwe madandemutande. Vakati kunyange vamwe vachityora ZEC zvakaitwa neBotswana zvakaratidza kuti vane chivimbo nesangano ravo. Mumashoko kuvatori venhau munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vakati Zimbabwe aipindire munyaya dzezvematongerwo edzimwe nyika vachiti hurumende inoshanda nebato chero ripi rinenge rasarudzwa zviri pamutemo. Taidza kubata mumiriri weZimbabwe muBotswana vabata raishe mukono weshuro asi takundikana sezvo zvanzi vari pazororo kusvika pakati pemwedzi unouya uye ndivo voga vanzi vane mvumo yekutaura nevatori venhau pamuzinda uyu. Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vati ushamwari hwebato ravo neBDP newebhande nebhurugwa asi hapana urongwa hwekubira sarudzo vachiti zviri kutaurwa nevanopikisa chiratidzo chekuti vapererwa nezano.
Idzo inhaurwa dzinotaurwa neavo vanoziva kuti musarudzo dziri kuuya hapana chavo.
Haisi Botswana chete iri kuchema-chema kuti Zimbabwe iri kupindira musarudzo dzanyo. Vanopikisa muSouth Africa, Mozambique neNamibia vari kuchorawo hurumende nebato reZANUPF vachiti vari kubatsira mukubirirwa kwesarudzo munyika idzi. Asi mapato ari kutonga munyika idzi anoti aya manyepo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.